Aino pakanzi makorokoto pakati pevamwe vaiti makorokoto pane vamwe vaitotika nengoto vachitondivenga mama Maborofita tindine chambwa rinonditera kupa kwandakafa nyararai musacheme mama Oh mama mama ye yeah.
Oh mama oh mama ye yeah, mama Oh mama oh mama ye yeah.
African boy Shingani zandi noda kuku hitira ima indika wana mkana Ziroto ndiri kuti kwe upeze kuti mwari wangandi pamkana
She kutambura kwe nyuma
izi nondi tambu zaka
Asingori nguwa
Chagubai uchine mukaka Ishewe kudenga wanoziwa Kuti ndichapa budirira rimwezuwa Shakona
Shimbukona
Shakona
Shimbukona
Oh mama ye mama Oh mama Oh mama ye mama Oh mama Oh mama ye mama Oh mama Oh mama ye mama
Andigaisha ye marie kutenga Zambia ne matenesi Asi kutaura kuno murora wenyu ari mu mateneti Ndi kurara mane marite zvikwereti
Mama
Shungu ndinazo mai Oh mama mama mama
Zvakaoma kubvira pamukaka Mwari vachachinja mpaka Rinouya rimwe simba mukaka Mari muenzi ndikuitsvaga
Mama Ndinonzi Christan Simalia Oh mama
Terry Africa African boy